Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 12/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mumiriri wemabhuku Tafara vamunyaradzi kufa hakutizwi vebato reCitizens Coalition for Change vanombochengetedzwa nemapurisa vachinzi vakaita zvemhiri Jonga uye vanomiswa pamberi pedare. Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology oitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakawanda pasi rose wechema muimbi Zahara wekusouth Africa akashaya nezuro. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Apo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi riri kuita musangano mukuru wekuziya kuti roramba riri mudare reparamende nemakanzuro here kana kuti kwete vaive mumiriri wemabhuku Tafara muparamende vakarambidzwa nedare repamusoro kukwikwidza musarudzo dzemusi wemugovera vamunyaradzi Fabian kufa hakutizwi vambosungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekurova vaMike Onyasulu kumabhuku asi vakufa hakutizwi vari kuramba mhosva iyi. Kubva zvapera sarudzo nengo zhinji dzebato reCCC dziri kupambwa nekuitwa kafira mberi uye kusungwa. Asi zvinonzi hapana atasungwa pane vari kupara mhosva idzi uye hapana nhengo yebato iri yatiwo yabatwa nemhosva dzavari kupomerwa kumatare. United Nations yakati nyaya dzekupambwa nekupondwa kwevanhu dzinofanirwa kuongororwa. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa vapolnyati vakati vari kuferefeta nyaya idzi. Hatina kukwanisa kubata vezano PF kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vakufa hakutizwi avo vaburitswa muusungwa kuti vatongwe vachibva kumba kwavo vasina kubvisiswa mari yechibatiso.
Vataura randaiita tienda kuelection kuti vanhu ava kuti avoida election vaida kuti budicome ground vakatanga vaita zvekuuraiva masaya vakapedza vaona kuti ground ravo harina kumira mushure vanhu vanezano vakatitsagira nyaya dzemufurema zvandingataura kuti vakatiita tapuwa nyamota pamwe pacho zvikanzi tarova munhu kunhamo kwavamasaya so vadaro vakanovhurisa madhokedzi. So zvavaireva mai ndezvekuti madhokedzi aita kuti mapurisa avondisunga varonga urongwa wandikanzwa nevanhu vakandiudzira mukati. So inini semunhu wemutemo takataura nemagweta edu magweta akati adhivhaiza no ngatiti election topedza tapedza election tienda kumatare edzimhosva. So sekudaro takaita saizvozvo tikaenda kumatare edzimhosva kwandaenda nhasi nezviro ndakaenda kumapurisa nezviro musimuvhuro nhasi chipiri ndikaenda kudare edzimhosva ndiri pakati peusungwa ndabva kuloendoda. So ndasvika kumatare edzimhosva mapurisa atarisa mapepa nemagwaro manyorerwo anga akaita nyaya dzekunyema nyaya dzina umbo dzinooneka. That's why wazondipa free bail randidzoka zvakare kudare edzimhosva musi wa 23 August after mushure mekunge watarisa nekuongorora kuti mhaka idzi kuti hapana mhaka izvino vaona kuti noma election acho akapfuura zvaitaurwa zvaizvaiza zvainge dziri zvekuseri zvekugotwa turo inyaya dzekugadzira kuda kubudisa mugiraundi nekuti zano yaida city at all costs it's either kuti ipinza mumujeri kana kuti uraya vanhu chaiko. So ndodambudziko ratakaita maelection apfuura.
Saka imatambira sei chiitwe ichi nematsanangurira amuri kuita tichiona kuti hamuna kuzokwanisa kupinda kukwikwidza musarudzo
wajonga muno munyika hamuna mutemo muZimbabwe yangu ari banana republic muno hamuna mutemo taifunga kuti inyika asi pane ongororo netsvakurudzo iri kutoitwa kuti toita kuti pamwe tiri munyika pamwe takagara mupurazi ravamuna angagwara vanenge vachidyawo washandi vemupurazi vanenge vachingonzi yoibva apa yoenda apa nekuti hamuna mutemo munyika. Saka tiri kufungidzwa izvo kuti pamwe tiri mupurazi remunhu iye tinoita kuti Zimbabwe inyika ine mutemo nematare dzimota mavita akatevera mutemo vati ongoro nechakurudzo iri kunzi tinenge tiri mupatsi munhu
avanga vari vakanga vari mumiriri wemabhukuta faramu paramende vamunyaradzi Fabian Kufaa kutizwi vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vajacob ngaruvhume vanonzi vachiri muurongwa hwekugadzirisa mapepa avo kuti vakwanise kuburiswa mujeri rechikurubhi vangaruvhume vakaburiswa muusungwa nezuro mushure mekugara kwemwedzi misere asi vakazowanikwa nedare vasina mhosva Mumwe mudzidzi wepachinoi University of Technology vaValentine Ziki vanonzi vakapambwa nezuro nevanofungidzirwa kuti vasori ndokutotshwa zvakaipisisa vachibvunzurudzwa nezvezvirongwa zverimwe sangano revadzidzi rezinasu uye zviri kuda kuitwa nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Hatina kukwanisa kubata vasori kana mapurisa kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano rezinasu vaimanyo sitima.
Zvinhu zvinosiririsa kwazvo kuti kumayunivhesiti inzvimbo dzinofanira kunge dzichibva njere dzinovaka nyika. Ndiko kunofanira kunge kuchibva njere dzinoendesa nyika mberi njere dzepolitiki. Asi chavakuona mapurisa avakuimatora senhandare yehondo. Ava kutora sekunge vadzidzi ndivo vamhandu.
Chii chaizvo chakaitika kuna vaziko sekunzwa kwamuri kuita?
VaValentine Ziko mudzidzi akanga achibatsira nevamwe vadzidzi kukambena kuvasarudzo dzatakatasana nadzo dzinovasarudzo dzekutsvaka mutungamiriri oro vatungamiriri vepayunivhesiti vanova ivo maSRC leaders. Vakatorwa vari pakati pekambeni nevarume vavasina kuziva mazita avo kuva identifya nechiso vakavatakura vakaenda navo kunzvimbo yavasina kuziva kuti nzvimbo ipi vakavarova zvaakaipisisa vakavasiya vavadhamba pane rimwe bhiriji ravasingazivi kuti bhiriji rekupi kunova iko kwavakazobatsirwawo nemumwe murume aingopfuurawo hake ndiye akazonovasiya mumaoko emapurisa kunova iko kwavakazosiya police report ende kunova ndiko kwatakazonovatora ikoko
saka iko zvino vari kupi
Vaziko tavasiya kwachiremba vachiongororwa kuti vakakwara zvakadini nekubatsirwa.
Semaonero enyu chikonzero chei chiri kupa kuti vari kunzi vasori ava varambe vachipamba nekushungurudza vadzidzi vari pasi pezinasu?
Chasakisa kuti pave nekushungurudzwa kwevadzidzi inyaya yekuti zinasu iboka rinozikanwa nekumirira zvido zvavadzidzi, iboka rinozikanwa nekumirira pachokwadi nekumirira zvido zvavanhu. Ende munoziva munyika yedu zviri pachena kuti tine utungamiriri husingadi vanomirira pachokwadi, tine utungamiriri husingadi avo vanomirira navanhu. Utungamiriri hwakaita hugaro hwokubvuta kubva kuvanhu, so utungamiriri husina kugadzikana. Tosaka muchiona kuti vadzidzi vari kushungurudzwa zvakanyanyisa.
Mutungamiri werimwe sangano revadzidzi rezinasu vaimanyo sitima vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Kune vechidiki vakawanda vanoti mataredzi mhosva yemunyika ane rusarura rwakanyanya mukutonga nyaya kunyanya dzine chekuita nezvematongerwo enyika izvo zvavanoti zvave kuvaodza mwoyo wekupinda mune zvematongerwo enyika. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kutaura kwevechidiki ava kunoitika mushure mekunge dzimwe nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzarambidzwa nematarehedzi mhosva kukwikwidza musarudzo dzemabi elections dzakaitwa mugovera wadarika. Nhengo yevechidiki mubato reCCC vaStephen Sarkozy Chuma vanoti zviri kuitwa nematarehedzi mhosva zvinoratidza kuti muZimbabwe hamuna utongi hwejekerere.
Mashoko amunangagwa akambotauraya ekuti we are the army, we are the judiciary, we are the courts, we are the police. Saka zvongorova izvo kuti matare edu asina kusununguka. Tinoona kuti kunyange majudgment ari kubuda kumatare. Majudgment anotaridza kuti aiwa anenge akatonyorwa kuheadquarters yeZANU-PF.
Asi mumwe wechidiki anotsigira ZANU-PF vaPeter Matangi vanoti vemapato anopikisa vanonenedzera hurumende mhosva yekuva nerusarura rwaisina.
kumabato edu asiri mu hurumende vanopedzisira vonenedzera hurumende kuti yakakepucha makoti nekuti havadi zvekugamushira kuyananiswa kwavanenge vaitwa mumakoti vanotanga kuzviramba
anotungamira vechidiki mubato reMDC vaAlbert Chidakwa vanotiwo matare emuno anogona kungoonekwa sebazi rebato riri kutonga reZANU PF
Mukomatobia kuti vanhu vanosvika pakutsamwa saka isu isu vechidiki hatizofari nezvinoshika nechekuona kumbunyikizwa kwekodzero dzedu nematare matare anotonga judgment inongobuda iri one side ichingofevha iro bato rekutonga reZANU PF anhu asvika pakutsamwa asi anhu achinge asvika pakutsamwa zvaanofunga isu hatizozive
Asi mumwe wechidiki wemuHarare muzvare Rumbidzai Mpofu anoti vemapato anopikisa vanoda kuti matare edzimhosva agare achingopa mitongo inoenderana nezvavanoda.
I think they have their own reasons why they can't participate in politics, not that reason. Because there are so many times you find kuti maZANU PF gurus chaiwo chaiwo achiendeswa kumacourts achitonobatwa nemhosva. So izvozvo alone shows kuti our court of law is not captured.
Nasi atina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi asi vakamboudza Studio 7 kuti matare akazvimiririra atina kukwanisa kubata mukuru weJudicial Service Commission vaWalter Chikwana kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi wechidiki uya achiona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reHill Zimbabwe tapiwa naShechiriga anoti matare edzimhosva anofanira kuita gusaruzhinji kwete kuita zverusarura
My institutions ese zvavo ava kushanda achitevera zvinodiwa nevari kutonga pane kuti vashande maringe nezvinoda mutemo matare edu ava kupa mapolitical judgments uye vachitsimbirira mapato anopikisa izvi zvaita kuti vechidiki vashayire kudzo uye vanyenyeredze nyaya dzematongerwo enyika nenyaya yekuti vanenge vachimbunyikidzwa
mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano rinoona nezvesarudzo muno reelection resource center vaBlessing Makwara vanoti zvichida mitemo yenyika ndiyo inoda kuvandudzwa kuitira kuti mitongo inozopiwa mumatare edzimhosva inge ichifadza veruzhinji
Pabuda unyorwa netsakurudzo dzakawanda dziri kutaura sekuti zviro kwazvo matare edu anoita sekunge asiri kupa mitongo inoenderana nekufadza vazhinji asi zvekare vematarewo vanoti nyaya haisi yekuda kufadza vazhinji nyaya ndeyekuda kuti vape mutongo unoenderana nemitemo iripo saka zvichida imwe nyaya kana nhamopa iri iri pane mitemo iripo iyo yacho iri kushandiswa kana kududzirwa zvisiri kufadzwa zvisiri kufarira vakawanda vechidiki
kuratidza kuti vakawanda munyika kusanganisira vechidiki vave kuita vachishaya chivimbo nesarudzo nemusi wemugovera vanhu vashoma ndivo vakavhota Mumadhorobha pane zvakabva kusangano rinoongorora zvesarudzo rakazvimirira reelection resource center rinoti vanhu vakavhota mumaguta vaidarika zvikamu 13 chete kubva muzana kana kuti 13.6% kumamisha kwaive nesarudzo shoma vaidarika zvikamu 36 kana kuti 36.6% nyika dzakatemera vamwe vakuru venyika zvirango zveupfumi pamwe nekuvarambidza kudzishanyira dzakaita seAmerica dzinoti kusasununguka kwematare nemasangano anoona nezvesarudzo akaita seZimbabwe Electoral Commission pamwe neudzvanyiriri unoitwa nebato reZANU PF zvinodzosera kumashure utongo wejekerere zvinopawo kuti vanhu vaone kuvhota nekodzero sezvisina basa vamwe vanoyambirawo kuti izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa
United Nations General Assembly iri kuita musangano wechimbi-chimbi wekuziya chisungo chekuti hondo pakati peIsrael nechikwara cheHamas imbomiswa kuitira kubatsira vanhu vemudunhu reGaza vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vasina chekudya kana mishonga. Kunyange masangano eUnited Nations anopa rubatsiro ari kuti zvave kunetsa kuita izvi nekuda kwehondo, Israel inoti haisi kuzomisa hondo kusvika yaparadza chikwara cheHamas, icho chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri kuitika pakati pemauto eIsrael nechikwata cheHamas cheku inenge iri kuramba ichienderera mberi zviri kukonzeresa kusagadzikana mudunhu iroriri pari zvino yakonzeresa kufa kwevanhu vakuda kusvika zviuru makumi maviri pane nekuparadzwa kwemidziyo yakawanda nezvivakwa kudunhu reGaza nekuti mabhomba ari kungouya achiparadza zvese upenyu hwevanhu nezvivakwa.
Tichitarisa mafambiro ari kuita hondo iyi, zvii zvamungati zvinetswa zviri kunyanyotarisana nevanhu vari munzvimbo dzakasiyana siyana muri kuitwa hondo iyi?
Hondo iyi yakakonzeresa kukanganisika kwezvipatara zvizhinji nedzimwe nzvimbo dzinobatsirika veruzhinji muGaza. Saka izvi zviri kuita kuti vanhu vatambudzike zvikuru. Vemasangano anoyedza kubatsiridza kana kwaitika matambudziko akaita seiya inonzi humanitarian aid, vari kuedza nepavanogona kubatsiridza vagari vekuGaza Strip nezvekudya nezvimwe zvibatsiro zvinodikwa pakurarama kwevanhu. Asi vari kuti vari kusangana nedambudziko rekuti zvematongerwo enyika nekurwisana ikoko zviri kupindira zvichivatadzisa kuti vaite basa ravo rekubatsira avo vanhu vari kuda rubatsiro.
Zvii zvamungati zviri kuitwa nemasangano anomirira pasi rose mukuedza kuti hondo iyi ipere?
Zviri kuratidzwa nehondo iyi ndezvekuti masangano akaita seUN kunyanyisa bazi ravo reSecurity Council vanenge vari kukundikana kuita kuti hondo iyi imire kana kuti pawanikwe hatingati solution inobatsiridza kuti hondo iyi imire zvachose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswana University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuPretoria muSouth Africa naMavelas Musanganya weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeUkraine waVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa nhasi kuita musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden mukuedza kwavo kukurudzira nhengo dzedare reparamende reCongress muAmerica kuti dzipe nyika yavo rubatsiro rwokurwisa Russia. Izvi zviri kuuya apo bhanga guru reIMF richangobva kupa Ukraine chikwereta chemari inosvika mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora kana kuti $900 million. Nhengo dzedare reCongress hadzisi kunyatsowirirana panyaya yekuti Ukraine irambe ichibatsirwa nemari nezvombo. Mapurisa emuSouth Africa nevamwe vanochengetedza nzvimbo dzinoshanyirwa nevanhu kana kuti park police vanonzi vawedzera uwandu hwavo munzvimbo yeTable Mountain mushure mekunge vashanyi vakawanda vabirwa kana kurohwa nematsotsi. Vashanyi vakawanda vari kuti havachisina kusununguka kuenda kunokwira kumakomo aya. Panguva iyo nyika yave mumwe wemufaro unounzwa nezororo guru reKrisimusi negoredzva, vakawanda vatengi vari kuchema kuti mitengo yedhora rekuAmerica muzvitoro zvikuru iri kukwira zvakanyanya kana zvichienzaniswa nemutengo wedhora rekuAmerica kumabhanga, kunyange hazvo vezvitoro ava vachibvumidzwa kuisa zvikamu 10 kubva muzana pamusoro pemutengo wekumabhanga. Veruzhinji vari kuchema kuti kukwira zvakanyanya kuri kuita dhora rekuAmerica muzvitoro Kuri kuitawo kuti mitengo yezvinhu kunyanya inotarwa iri mumadhora emunyika ikwire zuva nezuva asi iyo mihuro yevashandi isina kwairi kuenda. Munyori mukuru wesangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti izvi zviri kukuwadza vashandi zvakanyanya nekuda kwekuti mihuro yavo haisi kukwira zvinoenderana nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro.
Saka vashandi iyo zvino vari panguva yakaoma nekuti maprices ari kutedzera kuchinja kweexchange rate. Tichiona kuti patinoonegosheta nepatinovashandira havasi kukonsidha zvese zviri kuitika kumoney market kuti exchange rate haina kugadzikana.
Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vanoti dambudziko rinowanza kuitika kana mitengo yedhora rekuAmerica yakwira kumusika mutema nderekuti vashandi vanenge vave kupiwa mihoro iri pasi zvakanyanya sezvo vachipiwa mihoro iyi ichitarwa nemutengo wedhora rekuAmerica kumabhanga kwete wepamusika mutema.
Saka zvoreva kuti vashandi vachaomerwa neupenyu nekuti pavanenge vada kuzotenga zvikwanisirwa zviri kudiwa kumamaketi uko kunoshandiswa maUS angava maschool uniform itakatasanawo pari zvino chingava chikafu kumatakshop uko haachakwanisi kutenga zvinoenderana nepei yake nekuti yatodyiwa nerate. Deno rate yehurumende yanga yakafana nemusika mutema kuita 1:1 zvisaizoonza dambudziko rekurasikirwa nemari kuvashandi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano remabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Dr. Callisto Jokonya vanoti kukwira kwemitengo zvakanyanya kunogona kunge kuri kukonzerwa nekuti vatengi vawanda nekuda kwezororo rekisimusi.
Chokwadi kuti barepa rekwira dhimandi muna December inowanza kukwira. Wote vanhu vari kutengera holiday, vanhu vari kusangana, vanhu vari kubva kupi nekupi. Saka mitengo inowanza kumboti kwirei nekuti vanhu vada kutenga vakawanda, vanhu zvinhu zvirepo. Saka icho ichokwadi kuti mitengo iri kukwira. Mukatotarira parole market yakutosvika kuma11,000, saka zvinotonetsa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kushaya simba kwedhora remunyika uku hakukanganise vashandi nevatengi chete asi kuti nehurumende zvakare.
Kuna afecto even hurumende in terms of budgeting kana mari yemuno iri kuderera zvinoita kuti even maallocations kumaministries akurumidze kupera nekuti budget yakaitwa hurumende ichishandisa maZimbabwe dollars.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
kutaura isusu maonero edu hurumende ngaive nechido chokuzvigadzira ende ine machinari yokugadzirisa zvese. Ipapo ndopane chikuru, hakuna munhu anogadzirisa kunze kwehurumende. Kana hurumende yakauti ngazvigadziriswe, zvinogadziriswa overnight.
Kune chimwe chitoro chikuru chemunyika, dhora rekuAmerica rimwe chete nhasi ranga riri pamadhora yemunyika zviuru zvitanhatu zvine mazana mana nemakumi maviri nematatu. Kumusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe, mutengo wedhora rekuAmerica watarwa nhasi wesvondo rino wasvika pamadhora zviuru zvishanu zvine mazana mapfumbamwe nematatu. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica pane zvazvinenge zvichiita nekuona zvinenge zvichiitika muAmerica. Nasi Mavelas Mhlanganya weStudio 7 aitawo rukuro naamai Michelle Choga avanoita bhizimusi rekubika makeke. America inozivikanwa nekusimudzira mabhizimusi madiki neari pakati nepakati zvinosimbaradza upfumi hwayo. Kambani yaamai Choga inonzi Chiwa Essentials Cakes and Events uye iri mudunhu rePennsylvania. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas.
Bhizimusi rangu iri remakeke rakatanga 2020 rinoitwa iro Chiwa Essentials Chiwa Cakes and Events.
Zita iri makariwana sei imi muri muno muAmerica munowanzoti vanhu vanopa mabhizimusi avo master echirungu?
Ndakaritumidza zita iri mumashure maamai vangu vaiva Chiwa, ini ndiri mwana waChiwa. Kukura kwose Chiwa mai vangu vaiita mabasa akasiyana siyana emaoko, vaibika, vairuka, vaigadziraiwo makeke vachitengesa. Hapana chavanga vasingagoni, hapana chavanga vasingaiti kuti tiwane chouviri mukati memhuri yedu. Izvi taizviona sevana zvipongedzo nguva tichivabatsiridzawo, Asi iwo shungu zao zanga zidizeguti tiche shakana kamka timechu koro tuzo wana oo upenyo uri nani.
Makafunga sei kutanga bizimusi iri muri muno mu Amerika.
Ndazoti ndakura ndatanga oo upenyo wangu, ndavakutusha ndo basarangu, ndazoti ndawani kwa ondo pandaka soti ini sezo ndava amai, ndinga sodokuti vana wangu vaso timaiwe dava kone kubika kana kuti hawa kunu kuita oso wano titila oso zipadivisha waninga vashuona ova nge vana vachiwana. Ndipo pandakati ayo, ini sezo kuti ndava wa amai, vika indi chizitiro kuchayo mabasama ema oko. Rume wangu ayo itashaka wanda, achibika, achidi, asindakati ayo wale kaindi chiwe zerezao, semu zimaiwe we pamusha. Ndipo pandaka tanga kugadzira makeke haya ndichi pashamwari dzangu pavaitishanyira kana vaine mabhavhadhi ndichivagadzirirawo pachena. Kusvika imwe shamwari yangu yazonditi aiwaka atingarambe tichingodya makeke haya mahara, makeke anonaka wadi wachitanga kuatengesa. Ndipo pandaka tanga kutengesa iwo makeke haya kushamwari dzangu vachitotenga. Ndikatanga kuzvidzidzisa kuashongedza zvakanaka kuti abudewo aitewo pamuchato aitewo pamabhavhadhi ne nezvimbo dzakasiyana siyana. Ndokutanga kwakaita bhizimusi remakeke idzi.
Amai Michelle Choga, muridzi wekambani yeChiwa Essentials Cakes and Events, vari parunare kuPennsylvania muno muAmerica naMavelous Musanganya wewe Studio 7. Vanhu vakawanda pasi rose vari kuchema muimbi ane mukurumbira zvikuru wekuSouth Africa Zahara uyo akashaya nezuro. Zahara akaberekwa achinzi Bulelwa Mutukana muna 1987. Mutauriri wemhuri Ngosiyame Mutukana audza nepfenyuro yeENCA kuti vari kunzwa kusuwa zvikuru semhuri, vakati Zahara mwana aizvininipisa achidiwa zvikuru nemhuri yake. Muimbi uyu akazvidzidzisa kuridza gitare uye akatanga kuita mukurumbira muna 2011 apo akaburitsa damba refu rake rinonzi Loliwe. Akaimbira kambaka mushakabvuva Nelson Mandela kumba kwavo vasati vashaya muna 2013. Akaburitsawo damba refu rinonzi Pendula nechikwata cheLed Smith Black Mambazo. Zahara aizikanwawo nekushora mhirizhonga kumadzimai. Gurukota runoona nezvemitambo netsika muSouth Africa vazizi kodwa vakazivisa nezverufu vachibata mhuri yake maoko, vakatiwo Zahara akabata upenyu hwevakawanda kuburikidza nekuimba kwake. Zahara anonzi airwara nechirwere chemapapu. Munhau dzemitambo. Chikwata cheHighlanders chadoma Kevin Kaindu wekuZambia semurairidzi wacho mutsva. Kaindu uyo akamborairidza chikwata ichi makore adarika ari kutora basa rakasiyiwa naBaltema Brito uyo ave kurairidza chikwata chemaWarriors. Zvichakadaro vatambi vekuNigeria Victor Osimhen naAsisati Oshoala ndo vakasarudzwa kuve vatambi vakakunda vamwe vose muAfrica munhabvu yevanhurume nevanhukadzi kana kuti 2023 African Footballers of the Year. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM, nasi tiri kutaura nevechidiki nezvemaonero evechidiki pane zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika, kusanganisira kudzingwa kwenhengo dzedare reCCC muparamende pamwe nemakanzuru uye kupambwa kwevadzidzi. Sezvo nguva yedu yapera, rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbova mumiriri wemabvuku Tafara mudare reparamende vamunyaradzi kufaa kutizwi vebato reCCC vanombochengetedzwa nemapurisa vachimiswa pamberi pedare vachinzi vakaita zvemhirizhonga. Mumwe mudzidzi wepachikoro cheUniversity of Technology chemuchinoi oitwa akafira mberi nevanofungidzirwa kuti vasori. Vakawanda pasi rose vochema muimbi Zahara wekuSouth Africa akashaya nezuro. Ine ndine Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Praxidus Jeremiah.
kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.